manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera nhasi kuri musi wechishanu nyamavhuvhu 2021 makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 Irimo Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi ndichitefenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Yezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Murume akasungirwa mhosva yekuitisa pamuviri mwanasikana ana machaya uyo akashaya ave nemakore 15 anyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nhasi Zimbabwe Congress of Trade Unions yaenda kumatare nechikumbiro chechimbi chimbi chekuti vashandi vasamanikidzwe kubayiwa nhomba dzekudzivirira COVID-19 mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora Nezuro vakadoma makurukota ehurumende yavo kana kuti shadow ministers. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Dare redzimhosva rekwamutare ranyima mukana wekubvisa mari yechibatiso murume akasungirwa mhosva yekuitisa pamiri mwanasikana ana machaya uyo akashaya ave nemakore 15 panguva iyo aisununguka mwana wake kwamafararirwa mudunhu remanikaland Lloyd Moyo anotipanyaya inotevera
Tirarami mumberume avo vanove nhengo yemapostori kwa Johani Marange vapinda mudare nhasi vachipomerwa mhosva yekubata chibharo pamwe nekukonzeresa kufa kwaana machaya uyo aive nemakore 15 ekuberekwa ana uyo akawadzirwa nevabereki vake kuna vamomberume akafa mwedzi wapera apo aisununguka pamuviri panonzi yakaitiswa navamomberume asi mutongi wedare amai Lucy Mungwari vanyima vamomberume mukana kubvisa mari yechibatiso mushure mekunge muchuchisi wenyaya iyi vatiri vanhu mutyasira vapikisa vachiti musungwa haakodzere kuti apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti atongwa achibva kumba sezvo akatarisana nemhosva hombe iyo yakapfachukira muno munyika nekunze vamutyasira vaudzadare kuti vamomberume semunhu akatarisana nemhosva yakadai vangangotiza munyika kana vakapiwa mukana wekutongwa vachibva kumba sezvo vanhu vakawanda vakatsamwa nekufa kwemwana uyu gweta riri kumirira vamomberume vaBrian Majamanda vaudza Studio 7 kuti musungwa acharamba ari muusungwa kusvika musi wa3 Gunyana apo achamwiswa zvakare pamberi pedare nhasi
tapinda mudare nhasi nenyaya yatirarami mumberume uyo ari kupomedzerwa mhosva yekurara nemwana ari pasi pemakore anotarisirwa kuti angagona kubvuma kurara nemurume uye zvakare nemhosva yekuuraya achinzi akakonzeresa kufa kwemwana uyu wataura iwo kuti pane mukana yekuti mhosva idzi dzakaparwa saka vabva vamuisa panonzi paremand zvichireva kuti mukati mehusungwa deti raachadzoka kukoti musi wa3 September 2021 kuonawo kuti pangaita here mukana wekuti angabudiswawo nedare panze achizotongwa achibva zvake ari kumba kwake
vamajamanda vati vachakamirira kunzwa zvakabuda muongororo dzakaitwa dzekuda kuburisa pachena kana mwana akaberekwa uyu ari vavamomberume zvechokwadi
madna test hatisati tane maresults acho pari zvino asi masamples ake atirara mumberume akatorwa nezuro ko zvino tichakangomirirawo kuona kuti maresults acho ava papi uye ari kuti kudini
Mutoriri wemapurisa, Assistant Commissioner Ponyati, mumashoko avo akabudiswa nezuro. Vakati mapurisa akasunga vamomberume vane makore 26 kuberekwa vachizivikanwa zvakare nerekuti Evans Momberume. Vanyati vakati akashaya musi wa15 chikunguru ndiana machaya, kwete memory machaya, sezvaitorwa, uye memory mupenyu. Vanyati vakatiwo mapurisa ari kuda kusunga baba naamai vemufi vaedimo machaya naamai shaima vakabika avo vanove mapostori kwaJohani Marange nemhosva yekuvharidzira chokwadi chiri panyaya iyi. Vakatiwo vaviri ava vari kupomerwa zvakare mhosva yekuroodza mwanasikana ari pasi pemakore anobvumidzwa nemutemo kuti munhu aroorwe. Sangano reFemal Student Network Trust riri kukurudzira kuumbwa kweboka reInter Ministerial Task Force kuti rongorore kupedzwa kwekuroodzwa kwevanasikana vasati vabva zera munyika. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions raenda kumatare nechikumbiro chechimbi chimbi chekuti vashandi vasamanikidzwe kubayiwa nhomba dzekudzivirira COVID-19. Rechiti zviri kuitwa pari zvino zvinotyora kodzero dzevashandi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
ZCTU yaendesa kudare gurukota revashandi vaPaul Mavhima, gweta guru rehurumende vaPrince Machaya pamwe nemamwe makambani ari kurambidza vashandi vasina kubayiwa nhomba yeCOVID-19 kuenda kubasa. Makambani aya anosanganisira makambani ehurumende anoti Tel-1 neZimbabwe National Road Administration Zinara, kwozotiwo makambani akaita seWindmill, Zimnat Insurance, Citgo Zimbabwe pamwe neManicaland State University of Applied Science. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vaudza Studio 7 kuti vaenda kudare mushure mekuwana zvichemo zvakawanda kubva kuvashandi vari kurambidzwa kushanda nekuti havana kubayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19.
Chiitiko chakashata maonero edu nenyaya yekuti iyo zvino hapana mutemo unoti munhu wega ega anofanira kuva akavaccinatwa.
Vamwe vati vanhu vane zvikonzero zvakasiyana siyana zvekuti vasabayiwe zvinosanganisira kutoshaya nhomba dzacho. Vatiwo hazvina zvazvinobatsira kuti makambani aya anorambidza vashandi vasina kubayiwa kushanda, asi vatengi vemakambani aya vachibvumidzwa kupinda mumakambani aya vasina kubayiwa. Izvo vati rusarura runofanira kumiswa. Vatiwo zvinosuwisa kuti hurumende iri kuramba yakapeta maoko kodzero dzevanhu dzichitsikwa tsikwa.
Saka tikuona kuti makambani ari kutora mutemo vachiita maoko avo. Iyo hurumende yakatopeta maoko zvayo. Ndipo patakwa tino pamacourt papers tinosaita iyo Ministry of Labour kuti chiitiko chakashata unfair labour practice.
Mutungamiri wesangano revashandi reEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vaudza Studio 7 kuti nengo dzavo dziri kutora matano ekuchengetedza utano hwevashandi. Dr. Murefu vati sekuziva kwavo hapana vashandi vari kudzingwa basa nekuti havana kubayiwa nhomba, vachiti vari kungonzi vagare kumba kuitira kuti vasaparadzire chirwere ichi kune vaya vakabayiwa.
Handisi kuona pachikorwa mutemo kuti tini zvakafanana nekuti ukakwira mundege kana yabuda kusimuka andika ukadzisunga safety belt yako for your own safety ne safety yevamwe vanhu vari mundege. Ukadini nayo handidi kusunga seat belt unogona kuburuka yacho.
VaMavhima vaudza Studio 7 kuti vari kupikisa chikumbiro cheZCTU kudare. Vati kuenda kumatare handiko kungagadzirisa nyaya iyi vachiti hurumende, vashandi nevashandirwe vanofanira kuita nhaurirano dzekugadzirisa nyaya iyi pasi petripartite negotiating forum. Vatiwo zvakakosha kuti vashandirwe nevashandi vataurirane mumakambani avo. Vatiwo denda reCOVID-19 riri kupedza vanhu pasi rese uye hurumende haingaregi vanhu vachipera nekuda kwokuti pane vamwe vasingadi kubayiwa nhomba dzekudzivirira COVID-19.
Kana uri kumba kwako wakagara zvako kumba kwako unogona kuramba kuti handina basa nekuvaccinate, vati kana wangobuda mumba uchiinda kubasa nedzimwe nzvimbo dzinosangana nevamwe vanhu unofanira kuziva kuti wave neresponsibility yekuti usaparadzire chirwere kuvanhu ivavo. Saka isu sehurumende hatingati vanhu vangoita zvavanoda isu tichiziva kuti chirwere ichi chinouraya noti kuno kuZimbabwe chete but pasi rese ndo zviri kuitika.
Dare repamusoro rinotarisirwa kutara zuva rekuti nyaya yeZCTU ichanzikwa rini svondo rinouya. Zimbabwe inoti iri kuronga kubaya vanhu mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti COVID-19 isarambe ichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vanhu vakabaiwa nhomba yekutanga yeCovaxin vari kuchema nerekuti havasati vabaiwa nhomba yepiri sezvo Covaxin isiri kuwanikwa munzvimbo dzavanogara. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevakabaiwa nhomba iyi asina kuda kuzivikanwa nezita rake anoti aifanirwa kuwana nhomba yepiri musi wa18 Chikumi, asi kusvika pari zvino asati aiwana. Murume uyu ati paakaenda kuchipatara chaakabayirwa nhomba yekutanga akaudzwa kuti nhomba yeCovaxin kwanga kusisina.
Ndakabayirwa first dose yangu yeCovaxin zva20 May. Then ndakapiwa next dose yangu ndaifanirwa kuzoiwana musi wa18 June. Saka ndapedza kuda ndasvika ndikatarira kunzi hapana mushonga. Ndikati kusemuti hapana mushonga zvikanzi Covaxin yakaexpire. Yaexpire kudaro zvikanzi hatiziva kuti ichazoya rini imwe yacho. Saka from 20 May pandikabayiwa nanhasi Covaxin haisati yauya.
Murume uyu atiwo haasi kuwana ruzivo rwakazara kuti anogona kubayiwa imwe nhomba yeimwe mhando here kana kwete.
Kundiwane munhu anonditsanangura ndodi ndobayiwa here New JBSI ino irikuwanikwa hapana kukwanisa kunyatsotsanangura.
Nyanzvi mune zveutano uye vari mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vanoti zvakakosha kuti hurumende iwanise vese vanenge vabayiwa nhomba yekutanga nhomba yepiri. VaRusike vanoti munhu akabayiwa nhomba imwe chete kunhomba dzinofanirwa kubayiwa mbiri anenge asina dziviriro yakakwana.
Tikuona pane dambudziko revaya vakabayiwa nhomba yekuIndia iya yeCovaxin. Vamwe vacho nanhasi vari kushungurudzika zvikuru kuti vakwanise kuwana nhomba yepiri. Saka zvinenge zvakakosha kuti munhu kuti anzi awana kudzivirirwa kwakakwana munhu iyeye anenge aifanirwa kubayiwa nhomba mbiri. Saka akabayiwa nhomba imwe chete chete zvoreva kuti dziviriro yake haina kunyatsokwana.
Mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vaudza Studio 7 kuti vanga vasina ruzivo nezvekushayikwa kwenhomba yeCovaxin. Vakati titaura naDr. Max Hove vanoona nezvekurwiswa kwezvirwere mubazi rezveutano. Asi Dr. Hove vaudza Studio 7 kuti tumire mubvunzo sezvo vanga vari mumusangano. Dr. Hove vanga vasati vapindura mubvunzo yedu pataenda pamhepo. Zimbabwe yakapiwa neIndia nhomba dzeCovaxin zviuru 35. Pamusoro peCovaxin, Zimbabwe iri kubayawo nhomba yeSputnik V kubva kuRussia, Sinopharm neSinovac kubva kuChina, uye ichange yobayawo nhomba yeJohnson and Johnson. Hurumende inoti neurongwa hwokubaya nhomba yeCovid-19 vanhu vanosvika mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti COVID-19 yakauraya vanhu 10 uye vanhu 400 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru 121 122 121,902 uye vafa nechirwere ichi vava zviuru 4,198. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika yose vava mamiriyoni 2,233,565. Vabayiwa nhomba yepiri vava miriyoni nezviuru 356,752. 1,386,752. Uwandu huchakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri weMDCT vaDouglas Manzora nezuro vakadoma makurukota ehurumende yavo kana kuti shadow ministers 26 pamwe nemamwe 10 achange ari makurukota ematunhu kana kuti provincial ministers. Vamwe vakadoma kuve makurukota vanosanganisira vaMorgan Comich. Avo vakadomwa kuve gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vatapiwa mashakada vari gurukota rezveupfumi Dr. Ruth Labode segurukota rezveutano, amai Paulina Mpariwa vari gurukota rezvevashandi nemabasa, vaPeter Moyo vachidomwawo segurukota rinoona nezvekugadzikana kwenyika. Mwanakomana wevaimbo vemutungamiri weMDC wekutanga muchakabvu Morgan Tsvangirai vaVincent Tsvangirai vakadongwawo kuve gurukota rinoona nezvevechidiki mitambo netsika. Vakadomwe kuve makurukota ematunhu anosanganisira vaMorgan Femai avo vachange vari gurukota redunhu reHarare, vaGift Konjana vari gurukota redunhu reMashonaland West, amai Jane Chifamba vari gurukota reMashonaland East, vaGift Chimanikire vari kuMashonaland Central, kuchitiwo vaJiles Mutsekwa vari gurukota redunhu reManicaland. Tauriri wavamuonzora vaLloyd Damba vanoti mutungamiri webato ravo akatora danho iri achitevera kodzero dzinowanikwa munyika ine utongo hwejekerere, idzo dzinobvumidza mapato anopikisa kuti aumbewo dare remakurukota rinenge richiona kuti hurumende yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa iri kushanda sei. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ichokwadi kuti izvo president wedu vaMonzora vachiva zvinhu zvakare mutungamiri weMDC Alliance yakanyorwa pachibvumirano chakaitwa musi wa 7 August muna 2017 waita musangano nevatori venhau vachipa kushambadza nekutaura kuti anozova shadow cabinet minister mukabineti yavo ndiani.
Saka ndavanani vadomwa navaMonzora kuve makurukota?
Makurukota asarudzwa navaMonzora vanosanganisira Senator Morgan Komichi vanovandiwo national chairman wedu, vaitwa minister of defense and war veterans affairs, kwaiswawo vana Sibusubuda Masara, kwaiswawo maimpariwa nedzimwe nhengo dzakawanda, asi wese pamwe chete vanosvika pa26. Vanhu ivava vaiswa kuburikidza nekuti vane nhoroondo yemusangano, vane experience mukabhineti, vakambosita mukabhineti yeGNU. Vanhu ivava vane zvirongwa zvavainazvo zvavaiswa imomo, ane vakwanisa kudomwa wese nemazita. Asi muchavaona nemabasa vari vanenge vachiita muparliament, muchanzwa zvanenge vachitaura nekuti vanhu ivava vari tried and tested pachirungu.
Sei vaMonzora vatora danho irori rekuumba dare remakurukota ivo vasiri muhurumende?
Mukoma Jonga, ndofunga munoziva kuti pasi chigare izvi zvinoitwa munyika dzese dzine demokrasi mune utongi hwejekerere, kuti opposition inoita mashadow cabinet ministers. Mashadow cabinet minister basa ravo nderekuti vaite checkmate pachirungu macabinet ministers ehurumende inenge ichitonga, vachipa anonzi maalternative policies ekuti vanhu vaone kuti iri bato iri riri kupikisa ibato riri serious nenyaya dzemazvematemerwo enyika, nenyaya dzekuchinja upfumi hwenyika, nenyaya dzekutungamirira nyika, kuti hatisipo pamahombwe nekuti isu tinotora kuti chigaro chatiinacho seopposition hachisi chimahombwe budi, hachisi chekutamba. Saka vaMonzora vatora danho iri nekuda kwekuti vaona kuti no, kubvira pavakapinda vanga vachiri kuconsulta kuti who is the best person anokwanisa kuita minister weenergy, anokwanisa minister wefinance, anokwanisa kuita minister wesport, minister weyouth. Ndosaka maona kuti mimi wanyatsodzamisa pfungwa dzavo, vakana kuti mwana wapresident wedu wekutanga vaMorgan Tsvangirai anova Vincent aitwa minister weyouth, sports, arts and culture. Zvino izvo zvinoda udzamu.
Sei zvakatora nguva yakareba kudai kuti vaMonzora vange vachiumba dare remakurukota iri?
Ndofunga kubvira pakapinda vaMonzora vachiiswa pacongress musi wa27 December vanga vasina kumbobvira vaisa shadow cabinet, nekuti vanga vachiri pakati pekufunga, pakati pekubvunza, nekuti mudemokrasi hamuna humbimbi ndoga, unotobvunza kubva kune vatungamiri vese kumaprovinsi vanokuteedzera, vaunoteerera, vanokutaurira kusanganisa nesu kuti anokwanisa kuita apa ndiani.
Avo vanga vari mutauriri wemutungamiri weMDCT vaDouglas Muonzora, vaLloyd Damba, vachitaura vari parunare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commission for Refugees rinoti mamiriyoni akawanda evanhu vemuAfghanistan avo vari panguva yakaomarara panguva ino vari kuda rubatsiro rwechimbi chimbi, uye masangano epasi rose haafanirwe kukanganwa vanhu ava sezvo vachida rubatsiro rwepekugara. Kusagadzikana kuri munyika iyi kwamanikidza vanhu vanodarika mazana mashanu ezviuru, vazhinji vavo vari madzimai nevana vadiki, kuti vatize misha yavo muAfghanistan.
We'll be right back.
Vakuru vakuru vemunorth Carolina kuAmerica vanoti vanhu vaviri vafa uye vamwe vanhu makumi maviri havasi kuzivikanwa kwavari zvichitevera mafashamo emvura akaitika muHaywood County. Masangano anorwira kodzoro dzevanhu verudzi rweKhoisan mudunhu reSadak anoti ava kuita maonera pamwe chuma chemuzukuru nechinangwa chekuona kuti vanhu ava vawaniswa mikana yakaenzana munyaya dzedzidzo, upfumi nebudiriro. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Sezvo vanasorojenda varere muhapwa dzemakomo vakati chara chimwe achiswanyinda, masangano anorira kodzero dzevanhu muZimbabwe, Botswana, South Africa, Namibia, Zambia neAngola anoti donzo rekuita mushandira pamwe uyira kauya muchure mekuona kuti matambudziko anosanganikwa nevanhu ava akafanana kunyange vari munyika dzakasiyana. Vanhu vechiKhoisan vane ukama hwakadzama nevanhu verudzi rweMaori, avo vanova vekutanga kugara kuCanada neNew Zealand. Asi vanhu vechiKhoisan vanotarisirwa pasi nedzihurumende dzenyika dzavagere, idzo dzisingadi kuvavona sevanhu vekutanga kugara munyika idzi. Izvi ndizvo zvakaita kuti sangano reSan Youth Network kana kuti SANNET muchidimbu, iro rine muzinda waro mukuru muBotswana, rumbwe nechinangwa chekuti kuve nekushandidzana kune udzamu pakati pevanhu verudzi urwu munyika dziri kuchamhembe kuAfrica. Mukuru musangano reSANNET vaJob Morris fanoti sangano ravo riri kuunza vanhu ava pamwe chete kunyanya vechidiki munyika dziri muSadik, nokuti vari kusangana nematambudziko akafanana kunyangazvo vachigara munyika dzakasiyana.
Tiine mushandira pamwe nemamwe masangano evechiKhoisan muBotswana, South Africa, Namibia, Zimbabwe nevamwe vedu kuAngola, nokuti kune vanhu vechiKhoisan vari kugara munyika iyi.
Vanotiwo sangano ravo riri kuedza neparinogona napo kupa vanhu vechiKhoisan mikana yekuti vaendere nemberi nedzidzo uye kuti vakwanise kuvandudza upenyu hwavo. Mukuru wesangano retsorotso Sand Development Trust, iro rakatangwa muna 2014 senzira yekumutsidzira tsika nemagaruro evanhu vechiKhoisan vaDavid Njovu, vanoti kushanda nesangano reSANNET kuri kubatsira zvikuru. Kubva pakatanga sangano ravo kuita mushandira pamwe neSANNET, vaNjovu vanoti sangano ravo rakakwanisa kukurudzira varume vatatu vechiKhoisan kuti vaendere mberi nezvidzidzo zvavo kuMidland State University pari zvino.
Meeting with these other groups made us grow to
kushanda nemamwe masangano mudunhu reSadak kwakatibatsira kuti tikure kusvika patiri pari zvino. Tiri kushanda neSan Youth Network, iyo yava sangano riri kuunganidza masangano ose mudunhu reSadak munyaya dzevechidiki vechiKhoisan. Vari kuita basa guru kwazvo mukutsvaga nzira dzekubatsira vechidiki mudunhu reSadak munyaya dzedzidzo.
VangoSiyas Brian Ncube, avo vane makore makumi maviri, vaVictor Moyo vane makumi maviri nerimwe chete, pamwe chete navaObvious Njovu avo vane makore makumi maviri nematanhatu, vari kuita gore ravo rekutanga kudzidza zvidzidzo zveBachelor of Arts in Education degree. Varume ava vanobva kuCholocho mudunhu reBulilima kuMatabeleland North, uko kunowanikwa vanhu verudzi urwu avo vakasvika zviuru zviri nezvishanu. Studio 7 anokwanisa kutaura nevatatu ava sezvo maBaron West Midland State University vatinachezi sheri varamba kuti titaure nevadzidzi ava vachiti vatori venhu vari kukanganisa kudzidza kwavo.
Vana vangati vape mukana wekuti vambopendula, vasati vapendula vana kwauya vanhu, kwauya avo, kwauya ava.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uya vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vaDeva Mavinga, vanoti kutyongwa kukodzero dzevanhu ava kuri kuitika zvakanyanya munyika dziri kuchamhembe kuAfrica.
Vanhu verudzi rweChiKhoisan kuchamhembe kweAfrica vari munyika dzakasiyana dzinosanganisira Zimbabwe, South Africa, Angola, Namibia, Botswana, ndivo vanhu vakatanga kugara munyika yeAfrica, ndivo rudzi rwekutanga. Asi iko zvino vava vashoma zvakanyanyisa, uyezve vanosangana nematambudziko akafanana ekuti nyika dzavagere madziri hadzisi kuremekedza tsika dzavo nemagariro avo pasi chigare.
Sezvo sangano reSadik Tribunal rakapunzwa, Vamavhinga vari kukurudzira kuti vanhu ava vakwidze nyaya yavo kubazi rinoona nezvekodzero dzevanhu mugungano reAfrican Union.
Dare reSADC Tribunal rakapazwa ndiro raikwanisa kuvabatsira nenzira yakanaka, nekuti ranga riri iro dare rine mitemo yekuti vanhu vakaita serudzi rwechikoisani vaigona kuendesa nyaya dzavo kudare iroro, asi hakuchisina iko zvino. Asi zvakakosha zvakare kuti rudzi urwu munyika dzavagere idzi vasimudze nyaya yavo vaende nayo kuAfrican Union, kuAfrican Commission inoona nezvekodzero dzevanhu.
Ruzhinji rwevanhu vechikoisani muZimbabwe haruchatauri mutauro warwo, sezvo vanhu ava vave kutaura rurimi rwendebele, vamwe vachitaura kalanga iyo inotaurwa nevazhinji mumatunhu ebulilima nemangwe. Zvinonzi vanhu vechikoisani avo vairarama nekuvhima nekurima vakabviswa nechisimba munzvimbo yemadzitateguru avo muna 1928 kuitira kuti kudzikwe wange National Park, izvo zvakaita kuti vazhinji varambe vari muhurombo sezvo vasiri kujaira upenyu hunoraramwa nevamwe vanhu. Matunhu mazhinji emuZimbabwe akatanga kugarwa nevanhu ava, uye izvi zvinoonekwa nemifananidzo yavakasiya vanyora pamatombo emumakomo avaigara. Veruzhinji vanoziva vanhu ava nezita rine kakunyomba mukati rekuti vana mandione repi kana kuti Bushmen. Uwandu hwevanhu ava muZimbabwe huzivikanwe zvizero ekunyenga, zvo zvichinzi vanosvika zviuru zvitatu kana kudarika, sezvo vazhinji vavo vakafa nechirwere chemukondombera nezvimwe. Studio 7 anaukwanisa kuonzwa divi rehurumende panyaya iyi apo pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 Francis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Murairidzi weMaurias anoti Zimbabwe haifanire kutarisira pasi Malawi mumakundano eAfcon 2021. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Zedravi Klogarusik anoti matarisirwo ari kuitwa Senegal ndiwo anofanirwa kuitwawo Malawi, nekuti kuvemo kwayo mafinal eAfcon kunoratidza kuti inokwanisa kukwikwidza zvine mutsindo.
That means fully respect like we're going to give for Senegal. Also the same fully respect we have to give to Malawi.
Logaristic, anoti nabu, haita mwene mazita kana nembiri. Asi munandare umo, mucharatidza chokwadi kuti varipa musoro muAfrika ndevapi.
If you look on the paper, Senegal should be favorite. But that's only on the paper. When we come on the field, then we have to talk on the field.
Kunze kwe Zimbabwe, Senegal, ne Malawi, chimwe chikwata chiri mugungano re Group B iri, e Guinea. Zvikwata zviviri zvinopedza zviri pamusoro soro mugungano iri. Ndizvo zvinoenderera mberi nemakundano aya. Kunyange hazvo kune zvimwe zvikwata zvichapedza zviri pachinhano chechitatu zvinoenderera mberi. Manager weMaurias vaWellington Mpandare vanoti havasi kuda zvekutamburira makwikwi aya.
Tinopedzerana tiri mazera mamwe chete kuona isusu pane dzinopinda 2 iri pamusoro neiri page 2 pacho dzinokwalifaya kuenda mberi. Zvinoreva izvo tinodongona kuenda tiri panumber 2, ndo zvatirikutarisa chete.
Zimbabwe neMalawi ndizvo zvikwata zvekuchamhembe kweAfrica zvakabudirira kuenda kuAfcon 2021 zvitevera kukundikana kweSouth Africa neZambia, idzo dzine mukurumbira. Makundano eAfcon ari kutanga musi wa9 ndira achipera musi wa6 kukadzi 2022. Asi Zimbabwe ine mutambo we-2022 World Cup neSouth Africa muNational Sports Stadium musi wa3 Gunyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Murume akasungirwa mhosva yekuitisa pamuviri mwanasikana ana machaya, uyo akashaya ave nemakore 15, anyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri mu Washington DC.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.